ichokwadi isukuti chirongwa chedu tiri kuchivhara musi wa 7 tiri kufara chaizvo nokutambirwa kuri kuitwa constitution yedu navanhu vanhu vari kufarira chaizvo kuti zvavakataura zvirimo mubumbiro ravo tinozviziva kuti kune dzimwe nzvimbo madraft constitution ari kunetsa kusvika nokuti demand yemadraft constitution yakadarika zvataifungidzira asi zviri kufamba zvakanaka kune misangano mizhinji yakaitwa kwakasara mimwe misangano zvayo isina kwasa kuitwa nokuti maybe vanhu vanga vasina kuziviswa zvakakwana nezvemisangano iyoyo misangano iyoyo tichaita patsva tanyatsozivisa vanhu vemunzvimbo imomo asi tiri kufara kuti chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka
sei makada kuti chirongwa ichinge chichivharwa musi wa 7
takati isu program yecopat ichitendera ichidzidzisa vanhu ndiyo inopera musi wa 7 asi program yekudzidzisa vanhu iri kuramba ichienderera mberi takapa madraft constitution kumapolitical parties kuti vadzidzise mamembers avo tikati zvakare kumacivic organization machechi nemasangano akangowandawanda akazvimirira vanoramba vachidzidzisa vanhu vavo iyi idzidziso yekuti constitution inoti kudii campaign yekuti yes vote inoramba ichienderera mberi kusvika musi wa 15 a day before the referendum
tinonzwa kuti bato remdc inotungamirwa navo Wolf Mancube rakabuda muchirongwa chenyu ichi matanho api amakatora secopac ekuti matunhu avaifanira kunge vachipinda ivo vebato remdc anga achiwanawo dzidziso iyoyi
takaisa vanhu vecopac kuti vaende kunodzidzisa mubhula wayo mameetings akaitwa kusiya kweimwe chete yakanga yakanzurwa iyi ichadzokorwa zvakare meeting iyoyo kune vanhu variko vakanodzidzisa vanhu asi regai nditi taakushanda zvakare nebato remdc iri nhasi pachirongwa tichata tichiita cheve chidiki mayouth ari kuda kutaura nezveconstitution pasocial media taakushanda zvakare nebato remdc iri saka takadzokererana taakushanda zvakanaka naemdc Ncube iyi.